Vashanu ava vainge vachibva kuchipatara chemukaroi vari mumotokari inotakura varwere vachienda kuchipatara chikuru chemuchinhoi sezvo vaviri vavo vanga varwarisa. Vanhu vana vanoti mutyairi wemotokari inotakura varwere, mukoti nevarwere vaviri vakafira panzvimbo yakaitika tsaona iyi. Asi mudzimai ainge akazvitakura akazofa ari kuendeswa kuHarare kunorapwa maronda ekukuvara. Zvinonzi motokari inotakura varwere yakabonderana negonyeti. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vabvuma kuti ichokwadi kuti vanhu vafa vave vashanu. Asi vati havasati vave kuzivisa veruzhinji mazita evanhu vafa sezvo hama dzavo dzepedyo dzisati dzaziviswa. Mune imwewo nyaya, kanzuro yechinhoi inoti iri kushushikana zvikuru nekuparadzwa kuri kuitwa midziyo nezvivakwa zvekanzuro, izvo zviri kuita kuti kanzuro irasikirwe nezviuru zvemadhora. Mutauriri wekanzuro vatichawana Mulauzi vakaudza vatori venhau marumwe zuro kuti vamwe vanhu vari kuboora pombi dzemvura kuti vawane mvura vasingabhadhare. Asi vakati chave kunyanya kuvanetsa ndechekuti vamwe vagari vave kuboora pombi dzinofambisa tsvina vachitora mvura yacho kudiridzisa magadheni avo, izvo zvinokonzeresa zvirwere.
Aidha vanokanda matombo kuti aputike kana kuti vanoita yekutsemura. Izvi zvinokonzera kuti siwechiya inge ichienda muzviminda zvavo zvavanenge vachirima mutauni. Saka tiri kuona riri dambudziko rakanyanyisa.
Vamulauzi vakati kanzuro yavo yave kudzidzisa vagari kukosha kwekuraswa kwetsvina zvakanaka senzira yekuderedza dambudziko rekuparadzwa kwepombi dzetsvina.
Matanho atiri kutora ndeyekuti tiri kuedza kugadzirisa mavanenge vatema muya, asi tiri kudzidzisa vanhu kuti kwete ngatiregerei kukanganisa infrastructure yedu nekuda kwekuti tinoda kuita kurima kunongobatsira vanhu vashomanene.
Mumiriri wechinhoi muparamende Dr. Peter Matarutse vanoti dambudziko rekuputika kwepombi dzetsvina rinowedzera zvirwere zvemanyoka muguta. Dr. Matarutse vanoti kanzuro inofanirwa kutaura kubazi rinoona nezvematunhu kuitira kuti riyamurwe nehurumende. Kanzuro inoti iri kurasikirwa nemari yemunyika inodarika mazana mapfumbamwe zviuru zvemadhora emunyika, iyo inogona kunge ichishandiswa pakuchenesa mvura kunoda mamiriyoni maviri emadhora emunyika mwedzi wega wega. Kanzuro iyi inoti iri kugara yakabirwa matransforma emvura ayo anodhura zvikuru. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.